Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 1 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo yeboka revechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uye vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore vanopambwa nekurohwa pamwe nekutotywa zvakaipisisa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanokurudzira kuti makanzuro aite basa nemazvo kusanganisira kuchenesa maguta senzira yekurwisa zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Mutungamiri wesangano remigodhi reZimbabwe Miners Federation, Henrietta Rushwaya, anowanikwa aine mhosva yekuburitsa munyika goridhe rinorema makirogiramu matanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yeboka revechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC uye vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore vapambwa mambakwedza kumba kwavo kwavanogara kuMeborin muHarare vakarohwa nekutotywa zvakaipisiswa pamwe nekubayiwa nejikiseni risingazivikani kuti nderei vasati vasiya vakandwa kuChriston Bank kumuganho weHarare neMazowe. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vangadziore vakwanisa kushambadza chiitiko chekupambwa kwavo kuburikidza nekavhidhiyo kadikidiki kavakwanisa kutora izwi ravo richiratidza kutya kukuru vachitandaniswa nemumwe murume anga akabata pfuti yehondo kavakanda paFacebook vachiti pane vari kuvatevera. Mukoma wavo vaDanford Ngadziore avo vanova kanzura weWard 16 muHarare vati munin'ina wavo apambwa nevavanofungidzira kuti vasori.
Vanhu vatinofungidzira kuti mastate agents vakaenda kumba kwaMP takuza Ngadziore nezuro anova munin'ina wangu kuMeborin vakasvika ngwanamwana vaanogara naye ipapo zvatidokona vatakudzwa Ngadziore ane chikwereti kubhengi so makusenise ndobva afonera mota yayo kumutora kuseri so abuda nekuseri asikatozivi kuti vanhu vese vanga vatokomba the whole area paado kumutiza ndobva vamubata.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nezvekupambwa kwavangadziore, imwe nhengo yebato reCCC vaAmos Chibaya vati zvaitika izvi mabasa eZANPF.
Munyika muno maite mabhinya, munyika muno maite materorist. Chihurumende cheZANU chinoziva kuti havana kuhwina maelection akapera musi wa23 August. Vava kungoti munhu wese weCCC vari kuzvindikita vachirova vachikidhinepa. Zvaitiwa muzuva ranhasi honorable MP vedu takudzwa Ngadziore vadzingirirwa nevanhu vakabata zvombo vakabata maAK-47 vakavakidhinepa vakavaponda vakavarova vakavazvindikita vakavatocha vakasiya vavakurura hembe ndokuvakanda kuMazowe.
Asi mushandi mukuru muhofisi yekuburiswa kwamashoko muZANPF vafarai Marapira vati ivo sebato havabvumi kuti pane zvekupambwa kwe mapato anopikisa munyika.
Zvatinoziva ndechekuti vakomana vekumapato anopikisa vanogara vachigadzira tumavhidhiyo tavo twenhema vachinyepa kuti vatogwa vaabdaktiwa tozoona vanhu vachibuda pamavhidhiyo vari pamachikenini. TiseZANUPF hatizvitendi kuti pane maabdaktion akadaro ari kumboitika, asi mapurisa ngaangoita basa ravo, ngaateerere nyaya idzi kusvika kumagumadzo.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vati ivo havana chavanoziva nezvekupambwa kwavangadziore.
committee get the report. They are the first person to tell me about that report.
Asiva nongora ranizo matonge roenika vare mukuru esangano re Center for Natural Resource Governance vafarai maguu vati kupambo wako bangazi ore kuno radza kusagazikana kuriko munyika mushure nesarudzo dzegore rino dzinonzi nevamwe hadzina kufamba zvakanaka.
Kazvidzikana muchinge mabva kuita sarudzo sezvo takaita izvi munotarisira kuti mushure nesarudzo vanhu vanotanga kubatana munga muri mapolitical parties vanhu vanenge vakadivide vane maprimaries kana zvapera izvozvo vanotanga kubatana.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vashorawo kupambwa kwabangadzi ore vachiti vanofanira kuchengetedza vanhu havasi kuita basa ravo munyika.
Kurohwa kwavo kunotiratidza kuti security sector yedu iri kuramba ichiwedzera kushayanya nevanhu.
Befa nawo repadande mutande reZim Live rinoti varume vari muvhidhiyo yatorwa navangadzi ore vasori vanoti Nicholas Kajese naAbrahama Pasi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi revarume ava pataenda pamhepo. Hakati kekutanga kupambwa kwevanoita zvematongerwo enyika vakaita savangadzi ore. Mwedzi wapera imwe nhengo yeTriple C uye vaimbove mumiririri wemabhuku Tafara vaJames Chidhakwa vakapambwawo vakakuvadzwa zvakaipisisa uye kukubaiwa Jackson zvakare vakazowanikwa vakakandwa kunzvimbo yeActurasi. Mumiriri weHarare West Muzare Johana Mamombe pamwe nedzimwe nhengo dzebato ravo reTriple C dzinoti Muzare Cecilia Chimbiri naMuzare Netsai Marova vakapambwawo muna 2020 vakashungurudzwa pamusoro pezvo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekunyepa kuti vakapambwa. Musi wa 3 Zvita 2008 Muzare Justina Mukoko vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori pakati peusiku kubva pamba pavo vakashungurudzwa. Nhengo mbiri dzesangano ravo vaBroadrek Takawira navaPascal Gonzo vakazopambwawo mushure. Vese vari vatatu vakagara vasingazivikani kuti varipi kusvika vazooneka kekutanga vachiendeswa kudare musi wa 24 Zvita 2008. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira kuti makanzuro aite basa nemazvo kusanganisira kuchenesa maguta senzira yekurwisa zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Vatiwo vanenge vachitadza basa vadzingwe mumakanzuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vataura mashoko aya pamusangano waitirwa kuHarare International Conference Center wakokerwa nebazi rezvekutongwa kumatunhu senzira yekuti mutungamiri wenyika vasangane nevemakanzuru makumi mapfumbamwe nemaviri ari munyika. VaMnangagwa vati havasi kufara namanyamamire nerongo ari kumakanzuru vachiti makanzuro anofanirwa kusunga dzisimbe munyaya dzemafambisirwo emabasa anofanirwa kuitwa nemakanzuru aya.
Handinga zvibvumire kuti nyika yedu itwe kunge makare kare zvina ichingoerera mumigwagwa zvichiunza zvirwere zvakadai sekolera netyphoid. Mabasa ekanzuro anofanirwa kukosheswa. Tinofanirwa kusimudzira kurwisa chirwere chekolera kune dzimwe nzvimbo munyika yedu.
Vatiwo makanzuro hadzisi nzvimbo dzekuti vakasarudzwa pamwe nevashandi vawane pekuba nepekuitira uori vachiti vese vachaita izvi vachapinda parumana nzombe. Vatiwo makanzuro ese anofanirwa kuita gwara rinoratidza mafambira achaita senzira yekuzadzisa chiga chehurumende chekuti Zimbabwe ive yasimudzira upfumi hwayo muna 2030. VaMnangagwa vati budiriro iyi inoonekwa nemigwagwa nezvivakwa zvakanaka pamwe nemabasa emakanzuro. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichawedzera mari dzichapiwa pasi pekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution funds. Vakabvumawo kuti mari dzinenge dzatarwa kuti dzipiwe matunhu hadzisi idzo dzavanozopiwa vachiti vachataura negurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube kuti zvigadziriswe. Vatiwo havadi kuti makanzuro aite zvematongerwo enyika kumakanzuro asi kuzadzikisa muono wehurumende wevision 2030 uyo vati ndoo muono wezanupf sezvo riri iro bato riri kutonga. Mutungamiriri weZimbabwe Local Government Association vaGai Mutasa vabvuma kuti makanzuro anofanirwa kusunga dzisimbe kupedza utsvina munyika.
Zvatinoda isu zvekuti tipe maservices
ane kodzero seuma local authorities muZimbabwe nyaya yechina zvakaita mutaundi mukuti china iringoraswa pese pese zvichakonzera makorera nemana typhoid and so forth ngazvipere.
Munyori mukuru muHeben Councils Association of Zimbabwe Valivson Mutekede vaudza Studio 7 kuti misangano yakakosha vachiti nyika yese iri kutarisira kusimukira kwemabasa emakanzuru asi vati zvinoda mari yakawanda.
Zvinoda capital expenditure yakati wandei kuti tivandudze maguta edu ese. Hazvisi zvinhu zvekuti zvinangoitwa overnight asi zvinototora national government pamwe chete nelocal government kuti tinge tinokwanisa kuvandudza maguta edu.
Tovafara kuti mutungamiriri wenyika abata nyaya yekunonoka kana kusapuwa mari yakakwana kwemakanzuro pamari yebudiriro yematunhu vakati tarisiro yavo kuti zvigadziriswe kuti makanzuro akwanise kuita basa ravo.
Maloka authorities anozowana disbursement devolution gore rakutonopera.
Musangano uyu waitwa panguva yechirwere chekorera chaputika zvakare munyika uye uwandu hwevanofungidzirwa kuti vafa nechirwere ichi hwava pazana nemakumi maviri nevashanu. Bazi rezveutano rinoti nezuro chete vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Egypt nasi yavhura mugano wayo weRafah uri pakati payo neGaza ichibvumidza vanhu kuyambuka kekutanga kubva zvatanga hondo pakati peIsrael neHamas ichibvumidza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvanga zvakavharirwa muGaza nekuda kwehondo iyi kuti zvibude zvichipinda muEgypt. Hurumende yeAmerica yakatara kuti chikwata cheHamas ndechematororo. Zvimwe zvizvarwa zvePalestine zvanga zvine mvumo yekuti zvibude munyika iyi zvichitiza hondo zvabvumidzwawo kupinda muEgypt. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vanoraudzira 7,700. Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mavo vanoraudzirawo 1,400. Mavelas Mushanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaCalvin Manduna.
Ndingati tiri kufara nekuti vaya vakakuvara vanokwanisa kuwana nzira yekubuda danger iko kuPalestine zviri kuitika izvino. Asi hatisi kufara nekuti zvataa tichishuvira ndezvekuti paite ceasefire varege kuita invasion yavari kuida kuita ground invasion. Ichatachida kuona zvikuru iceasefire kuti vanhu vagare pasi vataurirane tiwane solution iri permanent kune dambudziko ririko. Saka zvekuvhura bhodha tingati is a temporary solution hazviri nani pane zviri kuitika.
Tinoona kuti pari zvino pane masangano ari kukurudzira nyaya yamataura iyi, nyaya yekuti pave nenhaurirano uyezve pave nerunyararo. Munoona zvichizoitika izvi here kana kuti zvii zvinofanira kuitika kuti izviitike?
Runyararo zvese zviri mumaoko eIsrael. Ndo vari kucontrola narrative, vari kucontrola kuti zvichaitika riini zverunyararo. Ndo vari kutsigirwa neAmerica nevamwewo vari kuvabatsira vana Britain. Saka zviri mumaoko avo, saka taatishura kuti vakasike kugara aspaito runyararo.
Munoona hondo iyi iri pakati peIsrael neHamas inokanganisa sei zvinhu zviri kuitikawo pasi rose nenyika yeZimbabwe? Pane effect yamunoona here ichizoitika?
Pane maeffect akasiyana siyana atiri kuona. Chatiri kutya chekutanga ndechekuti vakaramba vachiendera mberi hatizivi kuti nyika dzakakomberera iyo Israel dzichaita sei, nekuti nadzo dziri papressure especially dzine maarab mamuslim vana Iran vana Turkey tiri kunzwa vachitaura. Egypt yacho futi nayo kuti zvikaramba zvichindira mberi navo havana mashuwa kuti vachapindawo muhondo iyoyo. Saka ndo chekutanga. Chepiri, tiri kutya kuti dzimwe nyika dzikapinda muhondo iyoyo zvinogona kukanganisa matengeserwo nemabudiro emafuta. Toona mutengo wemafuta uchikwira kuruzhinji rwose pasi pano. Ndo chinhu chatiri kutya. Chetatu, tichitya kuti hatizivi kuti zvichapera sei sezvo nyaya yaane nguva yakareba ichingoendera mberi. Kumagumo kwacho hazvisi kuzikanwa kuti zvichapera sei. Masolution angaambo akataurwa kudhara ekuti vagarisane rutivi nerutivi hazvisina mashoo kuti zvichaitwanisa kuitika here nekuti zvavanyanyoendera mberi nehondo iyi.
Semaonero enyu, pane zvingaitwa here panguva iyo hondo iyi iri kuenderera mberi kuti vaviri ava, Israel neHamas, vawanikwe vachizotaurirana kuti hondo iyi ipere?
Chitori dambudzo munyaya iyoyi nekuti deka tiri vanhu vane balance. Vanoita zviri fair, taikwanisa kugarisa madivi maviri aya nyaya yavo ipere, asi tinopinda takatsigira rimwe divi zvokonzera kuti nyaya irambe ichienderera mberi. Pane problem somewhere inofanira kugadzirwa neanalysis yatiri kuita.
Avanga vari vanoongorora zvematengero enyika vakazvimirira vaCalvin Manduna vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica.
America,
National Prosecuting Authority of Zimbabwe inoti mutungamiri wesangano revemigodhi reZimbabwe Miners Federation, Henrietta Rushwaya, awanikwa aine mhosva yekuburitsa munyika goridhe rinorema makirogiramu matanhatu kana kuti 6 kgs. Rushwaya, uyo ari kutongwa neAnti-Corruption Court kudare reHigh Court muHarare, akabatwa muna 2020 aine goridhe iri panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport achida kuburitsa goridhe rinokosha US$333,042. Goridhe iri rinonzi airiburitsa munyika achienda naro kuDubai. Rushwaya aiswa muhusungwa akamirira kupuwa mutongo wake uyo uchapiwa musi wa10 mwedzi uno.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rayambira kuti kunyuka kwezvirwere, kushaya chikafu chinovaka muviri pamwe nezvirwere zvisingatapuriranwe zviri kukwira muSudan iyo ine hondo, izvo zvaisa munjodzi mamiriyoni evanhu vakatiza misha yavo nekuda kwekupararira kwekurwisana. Kubva zvatanga kurwisana musi wakubvumbi 15, vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 4.6 million vasara vasina pekugara muSudan. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken nezuro vakakurudzira dare reparamende remuAmerica iro riri kuramba richiita mukaha kuti ritumire rubatsiro rukuru kuIsrael neUkraine. Nengo dzedare reHouse of Representatives dzebato reRepublican Party dziri kuronga kuwanisa mari inoita US$14.3 billion serubatsiro kuIsrael, vachidimura mari inopiwa boka remitero reInternal Revenue Services vasiri kupa rubatsiro kuUkraine. Hurumende inoti kunyanga hazvo zvinhu zvakaoma munyika, vechidiki havafaniri kuona sekuti kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika ndizvo zvingapedza nhunha dzavari kusangana nadzo. Asi vechidiki vakawanda vanoti izvi hazvisi kuzovamisa kutsvaga kurarama kuri nani kunze kwenyika. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Mashoko ayataurwa negurukota rezvevechidiki vatino machakaire pavaita musangano nevatore venhau nhasi muHarare wekupemberera zuva revechidiki vemuAfrica kana kuti Africa Youth Day.
Tiri
kwadziwa zvakanyanyisisa. Tikaona vana vedu neruzivo rwavainavo rwakanyanyisisa, vachibuda munyika yavo yakanaka ichipikirwa, vachienda kunoexecuta kana kuti kunoratidzira zvipo zvavainazvo kunyika dzekunze. Naizvozvo ndirikupa chenjedzo kune avo vachada kuenda kuti nyika inoyi inovakwa nesu tese vechidiki, ende isu tisiri vere vayo nguva inotevera.
Vamachakaire vati pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvekusimudzira vechidiki, uye vechidiki vanofanirwa kuzvigamuchira. Vanoti zvirongwa izvi zvinosanganisira kuwanisa vechidiki ava zvidzidzo zvemabasa emaoko muzvikoro zvepamusoro-soro, pamwe nekuvawanisa mari dzekutanga nadzo mabhizimusi pasi pebhanga reEmpower Bank.
Pane urongwa nezvirongwa zvakawanda zvine vechidiki, asi nekuda kwekuti tinenge tichipuwa maonero akashata maringe nehurumende, tinopedzisira tisingachawane nguva yekuti tiende kunonzwisisa kuti ndeipi mikana yatinayo inosimudzira vechidiki. Saka ndoda kuti muparidzire shoko rekuti vana ngavauye.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaLuke Chitsike vati mashoko ehurumende ekutsoropodza vari kunotsvaka mafuro manyoro kunze kwenyika anonetsa kugamuchira uye kuatevedzera.
Tichitanga ndechekuti zvakabva naminisa zvine musoro zvine kana zvichinge nyika ichinge yakagadzikana nekuti chiuda kuti vechidiki vabude muno munyika izvezvi inyaya yekushaya mabasa, inyaya yekushaya chekuita. Havana mabhizinesi ekuita, havana kuminga yekuti vakwanise kurima. So changosara chete kuti vabude muno munyika vaende kunze kunose kunoshanda. Zvakabva naminisa zvinomeka sei kana vachinge vaprovhaidha masolutions ekuti maiupa achiwana maempowerment projects avaka achiwana makwezidzi kunge achiita anovakwa chouviri.
Asi muzvare Rumbidzai Mpofu, mumwe wechidiki ane bhizimusi rekutengesa muHarare, anoti mikana irimo munyika inogona kupundutsa vechidiki.
Tichitarisa vision 2030 yakataurwa naPresident, kushanda pamwe chete nemayuth and it's coming up with better projects. Kuvaka nyika yedu is a better solution than a long period. Why am I saying so? This is easy. If you need to go to the site, Mutaga COS, you need something like 7,000. If you take that 7,000, open up on Otanga Kutengesa, Otanga Kutai Kutai Kutai, I think you will be better threatened than going to USA. Kunana USA, my rental, the cost of living is very, very expensive. Kanemunom Zimbabwe.
Anorwira kodzero dzevechidiki uye ari kusangano reFemale Students Network Trust muzvare Rutendo Matiki vanoti kubuda kunze kuri kuita vechidiki kunoratidza mamiriro akaita upfumi hwenyika.
Nekuwanda kwachakaita, even if you look at scenarios epatinograduata, tinograduata pabetri about 40,000-30,000 per institution. So unongochiona kuti nevamwe vakagraduata last year vasati vana mabasa, plus isusu vechi ratobvawo risina mabasa, what are the chances of me getting the job? So pamwe pacho unotozoona kuti I'm relocating is actually better where I'm being offered employment day and day.
Vechidiki vakawanda vari kunotsvaka mafuro manyoro kunyika dzakaita seUSA, Britain, Australia, South Africa nedzimwe, sezvo vari kuti upenyu hwemuZimbabwe huri kuvaomera nekuda kwokushaya mikana yekuzvisimudzira. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vasina mabasa munyika vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Zuva reAfrica Youth Day rakadzikwa neAfrican Union senzira yekucherechedza kukosha kwakaita vechidiki mubudiriro wenyika idzi, uye mhemberero dzezuva iri dzichaitwa musi wa22 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro naamai Dambudzo Wilma Sweeney vari kuScotland, avo vakavaka dura remabhuku reGogo Grace Mutemasango Memorial Library pachikoro reprimary school kuMondoro, Mashonaland West muna 2016. Takamboita hurukuro naamai Sweeney muna 2017 vachibva kuvhura dura ravo iri, asi nhasi tadzoka kwavari kuti tinzwe kuti chirongwa ichi chichiri kushanda here. Ngatinzwe vachitsanangura.
Handina hangu sangano randiroti ndinaro, ndine library inonzi Gogo Grace Mutemasango Memorial Library iri kuMondoro. Iriko library iri kushanda, iri kushandiswa pachikoro reprimary school ikoko kuMondoro kwaChiyero.
Izvi zvamuri kubatsira nazvo pari nhasi kunze kwekuti makava kalibrary nekupfekedza mabhuku ekutanga?
Pane akatipawo makompyuta, vanoticha kuchinoi, handipachitaura zita ravo, ndinenge ndataura navo. bariku university kuchino ibakati pama computer anokwana kuita 10 akaiswa imomo mu library imomo tikazoisawo ma laptop mairi tikazovapa kazinare takadiki kuti vapote vachishandisawo imomo
tirikuona kuti zvikoro zvizhinji zvakukurudzira kuti vana vanga vachiwana ma internet kana masaisai kuti vanga vachiverenga zvamuri kutaura zvema computer vachipinda yatingati pachirungu online makaisawo here mukana iwoyo wema saisai
masaisai atsataisa kuburikidza nyaya yekudhura kunoita wifi internet access kunyika yedu yeZimbabwe nokuti data rachona kuti uritengere kuti vana vange vachishandisa nguva dzese esimisi atisata staff pachina nechoti tingakwanisa kuzviita izvozvo tachingoti vana zvari kukwanisa kuziva kuti kompyuta inoshanda zvakadai vachishandisa kana kupota vachitaipa vachiita sei kana pane ticha anenge aine datawo anogona kuti musi iwoyo kana vaine chidzidzo chavanenge vachiita muklasi musi iwoyo ngatiitei ngatishandisei nguva diki diki iyoyo vongotsvaga zvavanotsvaga asi pane zvino kuti tinengaite internet yekunzi pane wifi nguva dzese aiwa ndisandasvika pachinhanho ichocho
mune rimwe basa ramazoita futi here kunze kwepachikoro chepachikore mune kumwe here kwamavhurawo zvakare library
kwaita handina ndikungoita zvepachikore ipapo pachirero ipapo handina kumwe kwandati ndaita asi tinopara tichipamhidzira mabhuku nekuti kana mabhuku ekunyora zviya zviya ekuti vana vanonyorera nemapenzura pandinoendawo kuzimbabwe ndikawana mukana ndinenge ndichitakura zvinhu zvakadaro nokuti munoziva akandibita mabhuku anobvaruka saka tinenge tichingopora tichipamhidzira kana ukaendawo pamhidzirawo tichingoenda tichidaro uyezve tinobatsira vana vatinongogona kunhonga kana vairi vatatu vatinenge tichibatsira nemari kuti vange vachienda kuchikoro nekuti vaone mayunifomu
mune mamwewo masangano here ari kubatsiranawo nemi kubva zvamasimudza dura remabhuku iri
ndingati pane munhu mumwe chete akandibatsira muzvare Loveness Rutendo Tsauro Mberid vakatibatsira kupa vanasikana vepachikore nguva yavakamboenda kuZimbabwe vakavapa zvekushandisa zvenguva yemadzimai vakatakura mabhokisa avakatiwo vakanosiyawo ikoko uyezve kune organization iri kunoko kuUnited Kingdom inonzi PACT PACT inotungamirirwa namukoma Daud Chimonyo namukoma Thomas Mutangiri vakamboendawo kunobva akacha kulibrary kuti vanoona kuti zviri kufamba sei vakasiyo vabatsira nechipo chekubhadharira vana mari yechikoro vana vakati o vanenge 10 kana tisingakanganisi nekuvatendera mayunifomu vachibatsirana neasisisa vana madamondo vaikonye kuamerica ikoko saka ndoda kupa kutenda kukuru kune vanhu ivavo nekungomurangarirawo kuti kune imwe project iri kuitwa inoda kunge ichisimbiswa
vanoda kukubatai vanokubatai sei kuti vange vachibatsiranawo nemibasa ramuri kuita
vanogona kundibata pafacebook tinotiwa tine page relibrary rakanzi gogo grace mutema sango memorial library vanokwanisa kundibata ipapo
vanga vari hamai dambudzo Will Masweni vari parunhare kuSt Andrews kuScotland nestudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
makateerera kustudio 7 tiri muwashington dc vateereri musakangano wachirongwa chelive talk diaspora forum na 8 PM manheru ano apo nhasi tiri kutarisa zvaitika munyika zvinosanganisira kupambwa kwenhengo yeCCC vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadzuuri pamwe nekucherechedzwa kwezuva revechidiki vemuafrica reafrica youth day sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi nhengo yeboka revechidiki mubato reCCC vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadzuore vanopambwa nekurohwa pamwe nekutotywa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vasori Mutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa vanokurudzira kuti makanzuro aite basa nemazvo kusanganisira kuchenesa maguta senzira yekurwisa zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Tavoka Ncube.